Good evening. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Wednesday, May 4th, 2022. And this is Left of Diaspora Forum.
And I'm Chris Gande. We would like to inform our listeners that because of the coronavirus pandemic, we are not able to give you our usual show, and you will not be able to call in since we are broadcasting from our homes.
Thanks again for joining us. This is Jonga Kandemiri. You are listening to Studio 7 Live Talk. Tonight, we are going to look at the decision by the Johannesburg City in South Africa to enact a law that restricts immigrants from trading in the informal sector. Many organizations representing foreigners are saying this will deal a big blow to thousands of foreign nationals surviving through informal trading and those who are already pressured to leave their formal employment for South Africans.
City authorities say only 8,100 informal trading permits will be issued and will do their best to ensure that all of them are taken up by South Africans. They are currently over 1,400 official informal trading permits in the city, but this number is estimated to have been tripled, largely by immigrants desperate to survive. Thousands of Zimbabweans are in this group.
Yes, Chris, I think there are currently over 14,000 official informal trading permits in the city. And we are also going to discuss about a statement by Foreign Affairs Minister Frederick Shower praising Zimbabweans in the diaspora for sustaining the economy through their remittances. The government says last year Zimbabweans in the diaspora sent home about US$1.4 billion, surpassing the US$1 billion mark.
Let's talk. We are going to be joined by our guests who are going to help us unpack these and other issues.
Wangu wadiwa watereri ni watariri. Tugamchira mchirongwa chedu che Live Talk Diaspora Forum chatuno ita urukuru ni kutarisa zirikuitwa nezi zwaro ze Zimbabwe zirikuitwa nyika. Nasi urumusi wechita tu May 4, 2022. Ini zita ndi Jonga Kandemiri ndiri muno mu Washington DC. Tinokuzivisa kuti nenya yede ndare COVID-19 tiri kutepenyura, tiri kumba, atina kukwanisa kunge tinemi muchirongwa tiri kuma ofisi kana kuma studio kwedu kwekuti munge muchizokwanisa kupinda muchirongwa muchipawo pfungwa nemaonero, asi vanokwanisa kutumira mashoko tinenge tichiita tichaverenga pano nepapo. Nhasi tiri kuda kutarisa nezvedanho rinonzi riri kutorwa nehurumende yeguta kana kuti yeJohannesburg City kana kuti guta reJohannesburg muSouth Africa yekuti inge ichibvumidza chete zvizvarwa zvemuSouth Africa kuti zvinge zvii zvinopiwa magwaro kana mvume yekutengesa mumigwagwa kana muzvitoro zvemumigwagwa inganzi informal trading iyeyi muJohannesburg. Basa ratinoziva kuti ndori kunyanya kubatwa nezvizvarwa zvenyika dzekunze zviri muSouth Africa imomo. Hanzi iye zvino kune vanodarika zviuru gumi nezvina 14,000, asi hurumende yeJohannesburg iri kuti iri kuda kungopa vanhu vanokwana kuita zviuru zvisere kana kuti 8,100. Ndo vanotarisa kunzi vanenge vachipiwa mapemiti iwayo, vachiti mapemiti iwayo kana kuti maresines yekuti vange vachibvumidzwa kutengesera munzvimbo idzodzo anofanira kunge achienda kuzvizvarwa zveSouth Africa. Danho riri kuchemwa nemasangano akasiyana siyana anomirira zvizvarwa zveZimbabwe, kusanganisirawo vemakereke. Tiri kunzwa vari kuchemawo kuti aiwa, zvinenge zvaomesera ruzhinji wevana veZimbabwe nekuti vakawanda vavo tinonzwa kuti vanorarama nekutenga nekutengesa mumigwagwa imomo. Iri idanho riri kusundwa nezvizvarwa zveSouth Africa zvakasiyana siyana, kusanganisira rimwe sangano rinozviti Operation Dudula, avari kudzinga vekunze kubva muSouth Africa vachiti vari kuvatorera mabasa nekuvakanganisa. Tinonzwa vachonyunyuta zvakare kunzi hanzi vana veZimbabwe kana kuti vekunze kwenyika vari kuparadze mhosva. Takaona chizvarwa cheZimbabwe vaElvis Nyati vachipondwa nezvizvarwa zveSouth Africa muzviitiko izvo zviri kuitika zvekudzinga vana vekunze kwenyika kubva muSouth Africa. Ndo nyaya yatichange tichikurukura nemi pano. Tiri kutarisawo mashoko akataurwa negurukota rezve kuchidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava svondo rapera kumusangano wavakaita parutivi rweZimbabwe International Trade Fair, pavakanga vari kupembedza vana veZimbabwe vari kunze kwenyika nemari dzinotumirwa kumusha dzatinotumira dzekuraramisa mhuri dzedu. Hanzi muri kusimudza upfumi hwenyika, muri kuita zvakanaka, nevamwe vari kutora kurudziro yehurumende yekuti vange vachitanga mabhizimusi nekudyara dzimari. takanzwa kuti gore rakapera zvisara zvezimbabwe zviri kunze zvakakwanisa kunge zvichikanda kumusha mari inosvika $1.4 billion imari ine uwandu hwakawanda zvekuti hurumende iri kukurudzirwawo nezvisara zvezimbabwe zviri kunze kuti aiwaka dai machititarisawo muchinzwawo zvatine tichidawo kuti dai taita tiri pamwe chete tarova masoro pamwe chete kuti tinge tichishanda pamwe chete zvikuru vari kuchemera nyaya yekunge vachibvumidzwa kuvhota vari munzvimbo dzavari asi takanzwawo hurumende ichiti ine zvimhingamupinyi zviri kuitarisa kuti inge ichiita kuti vana vezimbabwe vari kunze vange vachivhota zvavaiti zvinosanganisira nyaya dzemari nenyaya dzekufambawo kwevamwe vanhu vanenge vasingabvumidzwa kunge vachipinda mune dzimwe nyika vavanenge vachitarisira kuti ndovanenge vachienda kunze ikoko vachinoita mabasa iwayo ndo nyaya yatiri kukurukura pano Chris
yebo jonga labalaleli siyadivana njalo kuhlelo lwethu lwestudio 7 Live Talk Diaspora Forum lapho sixoxa khona ke lezibalwane zezimbabwe ezihlala phetsheya namhlanje ke sixoxa ngodaba lomthetho osanda kwethulwa kwele South Africa umthetho lo ngokuthi izizalwane zakwamanye amazwe zingazaphiwa imvumo yokuthengisa ezitaladeni siyabona ukubana iningi labathengisayo ke sizwa kuthiwa okwakathesi bafuna abangu 8100 nje kuphela phakathi kwabangu 14000 abamele bathengise phakathi kwabo nalaba bafuna ukuthi iningi labo libe ngabadabuka eZimbabwe ukuthi kube yibo bodwa abathengisayo ke ezitaladeni zakwele South Africa siyazi ukubana iningi elithengisayo ke nabeZimbabwe abaphila ngokuthengisa ezitaladeni sizaphatha njalo udaba lwediaspora esizwa kuthiwa khona izizalwane zeZimbabwe ezihlala phetsheya kwamazwe zithumeze imali efika yona $1.4 billion ethunyezwe ke izizalwane zeZimbabwe ezihlala ke emazweni aphetsheya siyabona ukubana imali eningi nje kakhulu leyo kuthiwa ke nxa sikhangela okulethela inzuzo ilizwe leZimbabwe imali ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe isingesibili nxa sikhangele ke imali engena elizweni $1.4 billion ayinengi kakhulu sizayiphatha ke indaba yona leyo silaba esibanxusileyo ukuthi bazasiphathisa ke kuhlelo lwethu lwalamhlanje silabo sibili bakhona liyababona ke nampo jonga
ongo wa Chris we have our first guest Professor Ricky Mukonza who is based in South Africa and is a professor at Tshwane University of Technology. Welcome to our show, Professor Mukonza. We also have Pastor Richard Moyo, who is also based in South Africa. Welcome to our show. Maybe you can Professor Mukonza. Professor Mukonza, what do you have to say about this law that we hear South Africa's Johannesburg City is going to enact very soon?
I think the law is is consistent with the wave that we've been seeing that has been sweeping across the entire South African nation, where there seems to be an emphasis on putting South Africans first and trying to limit or restrict participation of foreign nationals from various national activities, whether you are talking about economic activities, you are talking about benefiting from public services, and so on and so on. So this must be read in that context.
Thank you so much. Professor Mukonza pamusoro pedanda rinonzwa rinoda kutorwa nehurumende yekanzuro yeJohannesburg muSouth Africa ekunge richirambidza vekunze kunge vachishanda mumigwagwa kana kutengesera mumigwagwa kana yatingati informal trading licenses.
Danho iri rinongotiratidza mhepo yagara iri kungovhuvhuta kubva makore nemwedzi yapfuura. Mhepo iri kuratidza kusafarirwa kwezvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa, kunyanya-nyanya zvizvarwa zveZimbabwe. Saka danho iri rinongotiudza kuti vangava vatungamiri vezve matunhu kana kuti municipalities kana kuti imomo hurumende national government kana kuti maprovince mweya wacho wakangoda kufanana nekuti tikaotarisa ipapapa vana veZimbabwe nekune dzimwe nyika vanga vakupona nekuzviitira mabasa ekuzviitira asi ndokwava kuteerwa vachinzi aiwa hamuchatenderwe kuita saizvozvo hatizivi kuti vanenge vachinzi vararame sei saka ndiri kuti inini imhepo iri kuvhuvhuta yakatanga nguva yapfuura iyi iri kungoramba ichienderera mberi.
Thank you so much, Professor Mukonza. I saw Pastor Moyo, but I think he is dropped down. Oh, okay, there he is. Pastor Moyo, can you hear me from the phone?
Nino ndiro gamutirai regai nokuvasei baba kandimiri nababa vamukonza nababa Gibbs Chris Gande nenhau iri kunetsa munyika ino yatigere yadai kuramba ichishungurudzwa nokawanda yatiri kunzwa maringe
I think we're having a problem there.
Yeah, I think the connection is not good. Gaiti uona kuti vakaita here. Pastor Moyo gadzirisai network yenyu inenge iri kuti nesi
nhau dzabuda vekunze zvisarwa zvikuru.
Taura ichinzwa ya iri kubreka ndafunga makabuda muchidzoka muchirongwa Chris tichimirira kuti mufundisi Moyo vagadzirise we can go back to Professor Mukonza. Professor Mukonza, we have seen even here in the United States of America the past president Mr. Donald Trump was putting America first, and many countries they do that, they put their nationals first before foreigners. Is there anything wrong in South Africa doing the same?
Well, you are correct. The wind of you know, a resuscitated nationalistic approach has been blowing across different nations. Yes, America under Donald Trump, we saw the same approach. If we also go to Botswana, you look at the legislation, you know, or the legislation that they've enacted in trying to promote their local, you know, their nationals. You find that this is something that has been, you know, going on and has been seen as probably fashionable. You see, whilst one may argue that there is nothing wrong, especially in the face of scarce resources that, you know, countries are, you know, each and every country will be having, it's only human nature that you consider yourself before you consider others. But in the sense of South Africa, I think what I think could be wrong is, I think South Africa understands the situation in which Zimbabwe is, being a close neighbor and also having been part of, you know, the... having been part of, you know, the you know, team that tried to bring, you know, solutions to the country, you would remember under President Thabo Mbeki, he negotiated, you know, something that tried to get us out of the challenges. One would think that South Africa would not be so, you know, radical in dealing with nationals of a neighbor, and also considering the historical connection between Zimbabwe and South Africa, one would, you know, recall that when South Africa was still under apartheid, Zimbabwe played a role. Of course, there are, you know, contestations as to what extent did Zimbabwe help South Africa, but it's accepted that Zimbabwe played a role in assisting South Africa during its time of need. So this drastic approach, you know, where you know South Africa seems to be closing out every opportunity that may exist. Really, it's something that I don't know. Maybe there's wisdom in it, but I don't see it.
Mm-hmm. But we have seen that in many countries, including the United States and not sure about the United Kingdom, where they give preference to their citizens, you know, to have some kind of businesses, especially on the informal sector. Is there anything wrong with South Africa introducing that law?
Like I said, Mr. Gande, while it may be acceptable, I'm saying it may be acceptable because South Africa itself is facing challenges. Economically, you look at the unemployment level, they've been rising. You look at the weight or the challenges that are coming as a result of the COVID pandemic. You know, the resources that South Africa has have been stretched. You look also at the disasters that have been experienced in KwaZulu-Natal. That also goes on to stretch the resources. So if one look at it from that angle, then one may be tempted to say probably what South Africa is doing is what is normal, what could have been done. But I'm saying South Africa is not just any country. Particularly to a country like Zimbabwe. South Africa enjoys a special relationship with Zimbabwe. If you've been following, presentations by various public officials from other countries, you would understand that the two countries enjoys, you know, cordial relations. Now, for South Africa to act like Zimbabwe is any other country, because I'm specifically saying Zimbabwe, because if you look at who is being targeted by all these measures and approaches, my gut feeling, my observation is that it is Zimbabweans. For South Africa to act in that manner to a country that it has such relations, for me it leaves me with a sour taste of some sort. That's my feeling. But obviously, if you are to be objective, you'd say indeed what they are doing is what is to be expected given the constraints that government is facing, the South African government is facing.
Okay, thank you so much, Prof. We have Mr. Innocent Ndivali, who is the leader of the EFF Zimbabwe. Unfortunately, Mr. Ndivali, we can't see you on the screen. I don't know if you can hear me. Mr. Ndivali? Oh, it's Moyo. Yeah. No, we also have Mr. Ndivali. I know Mr. Moyo Ukona, but we also have Mr. Ndivali. Can you hear me, Mr. Ndivali? I think he can't hear me. I can actually see a blank screen there. Okay, let's have you, Baba Moyo. Hopefully, now Siza goes.
Ngiyathokoza kakhulu ngithanda ukukhuluma ngendaba le yaseJohannesburg eSouth Africa. Bathi bona abasafuni ukuvumela abantu baseZimbabwe nezinye izakhamuzi zithengise lapha eJohannesburg. Indaba leyo kudala iyenzeka, bayenza njalo nanina. So into efana leyo ayisinde right, and mina ngokwami angiboni lokho konke kuzokuphumelela ngenxa yokuthi abantu bayazizamela each and every day ukuthi bakhone ukuphilisa imindeni yabo. Sazi ukuthi ngendaba ikhona nje yenqusunqusu le yaseSouth Africa yokumisana nabantu bangaphandle. So siyabona vele umraro omkhulu, mara into yokuthi bafuna ukuqotha bonke abantu basebathengisa esitratini zaseJohannesburg, angiboni indaba le izokusebenza, angiboni indaba le izokuphumelela ngenxa yokuthi ukuza kwabantu ohamba bona ngokwabo bafuna ukuthi nabo baziphilise, hayi ukuthi bona bazithanda ma ilizwe leZimbabwe lizwe liright. Angeke kubonekala even isakhamuzi seZimbabwe bathengisa endleleni ngenxa yokuthi nabo bafuna ukuziphilisa indifana leyo.
Okay. Hayi kwezwakala manje kona banengi okunganani abathengisayo eZimbabwe from what you hear.
Hey, it's many many people abantu abaningikhulu abathengisayo even mangikhuluma na lapha eduze nathi lapha ePretoria it's many many Zimbabweans bayaziphilisa ngokuthengisa impahla nezinye izinto ezihlukahlukanayo. So angeke bona bathi
wayesihambijani ikhamera yakho sesibona half your face.
Okay, kunjani nje?
Yeah, better. All right, Jonga.
Yes, thank you so much, Chris. Maybe I can go back to Baba Moyo. Baba Moyo, tirikuona danho riri kutorwa nekanzuro yeJohannesburg kana kuti hurumende yeJohannesburg rekupa maresidensi anongosvika zviuru zvisere nezana 8,100 kuzvizvarwa zveSouth Africa, ndozvavari kuti ndozvapriority yavachaita yekutanga. Tichiona kuti basa rekurarama nemaoko ibasa ratowandira vana veZimbabwe zvikuru vane mapemiti akabvarwa vaya havachisina zvimwe zvekuita nekuti havachakwanisa nge vachipinda kumabasa. Zvinhu zvamungataura pamusoro pazvo.
Ya, nawe ndinoda kutaura kuti andioni danho rakanaka rekupa vanhu vanosvika 8,100 maringe tichiona vana veZimbabwe nekuwanda kwavo vachitengesa mukati menyika yeSouth Africa. Nenhu yekuti nyaya yeJohannesburg yakagara ine dambudziko kubva kare nakare pasina meya weDA Herman Mashaba aiva munhu aigara achingodaro. Ivi takatarisa izvozvi zvinhasi uno kutongorwa kwadoo pamarezinesi kusvika 8,100 andioni chipindi chinobatsira uye futi andioni vana veZimbabwe vakamira kutengesa nokuti vana veZimbabwe vanozama nenzira dzose kutengesa pose pose kwavanenge vari. Vamwe vanenge vachifamba vachipinda mudzimba malocations akuti vatengese vazviraramise. Ende futi seSouth Africa inozavo inodero zvayo kuti vanhu vekuZimbabwe nezvaro zvekunze katikatarisa muno muSouth Africa vanhu vakawanda vanotobatsira zvavo zveSouth Africa ndo vanhu vekuZimbabwe. Ndikatarisa musiti ratinogara makavakwa dzimba maruma akawandisa 90% or 95% dzinoendwa nevanhu vekuZimbabwe. Vanhu vomuno vachindogara mukuku vasingadubhadhara rendi. Saka vanhu vakawanda vanenge vachichema. Ndinodavira kuti kuextension 3 kumamelodi kandakambofambira kwanga kune nhau yekunzi pavhoti kuti vanomira nemaZimbabwe ndevapi vasingamadi nevapi vanokunzi. Pakaonekwa vanhu vachisvika kumaover 300 vaimira vanokunzi kuudira kuti vanhu vekunze vanhu vanobhenefitisa futi zvaro zveSouth Africa but iyo government aioni nenhaya yekuti vanonge vachiona mbavha dzinenge dzisiri vakuru dzodai makadai 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 parichisina kumira zvakanaka.
Thank you so much. Regai ndiende kuna Professor Mukonza. Professor Mukonza, takanzwa iyo hurumende yeSouth Africa ichikurudzira zvizvarwa zveZimbabwe zvine magwaro aye exemption permits akaexpire kunzi aiwa hazvina dambudziko, vane hunyanzvi apulayai muwane mabasa muwane mapemiti anokubvunzai kugara muSouth Africa. Zvinhu zviri kubatsira here maZimbabwe nziyo?
Mazwira andiri kuita kune vandinosangana navo vashoma vari kubatsirikana nazvo nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Asi zvimwe zvikonzero zvacho ndezvekuti vazhinji vakauya kuno kuSouth Africa vachibva kuZimbabwe vanga vasina atingati makosa aya ari kuwanikwa pamatritical skills. Saka nokudaro havasi kunyatsokwana kumapenisi ari kuhwai. Saka unoona kuti hongu rinoita kunge danho rakanaka rinogona kubatsira asi tikatarisa vari kubatsirikana naro nekuti vakandemire dai vanhu vanga vagara vainawo maskill skills aya kana macritical skills vakadai vakangoaplaya ikoko vasina kutomboenda kumapemiti aipuwa vazhinji aya. Saka ndiri kuona sekuti hazvisi kunyatsobatsira vakawanda nekuti panosvika December ndikuona dambudziko kuvarwa zveZimbabwe zviri muno muSouth Africa zvakange zvakabva kumapemiti aya.
Okay, thank you so much. Mnumzana Moyo, wena ukubona kwakho ubona ungani asoze sibone lapha abeZimbabwe sebesebenza njengasekhaya ukuthi bayagijimisana namapolisa ngoba bengela maphepha.
No, into efana leyo ibe yenzeka izolo ngale ezenda eThoyanto, i-municipality yaseThoyanto mayifika lapho yafika yagijimisa izakhamuzela zalapho ezenda, mara babuya bakhala bathi why ningaqosha abantu waseZimbabwe ngenxa yokuthi nawo bayathengisa, mara batshele ukuthi nabantu labo basendawo iright. Ngoba ngibona ngakhona even bangakhona kuwagijimisa, wabona ngesesikhathi abantu wanaseZimbabwe even masabhekana nasekhaya. Even more khambe ebusuku, iziphakathi ebusuku endleleni ezikulu uyawabona abathengisa. So mina angiboni even ma bangayenza njalo kuthi bangakhona kuphumelela ngenxa yokuthi abantu waseZimbabwe bayaziphandela kuye futhi bayanceda iifamily zabo. So into yenziwa nge-South Africa ayisi into irayithi ngenxa yokuthi ukuba ama-foreigner into le ayithomiwe ngathi even nasemandulo, even nasebhayibheli, even ma ungazi even u-Abraham ngokwakhe, even uJesu Kristu ngokwakhe wabalekela amazweni. So into efana leyo iyayenzeka phansini, into efana leyo. So izinto bazenzeka ukuthi no abantu baseZimbabwe bayenza lokhu nalokhu, even abantu banikwa Zimbabwe abanye bayenza umsebenzi owezandla, mara abantu balana abafuni ukwenza even umsebenzi wezandla, even ukuthengisa umroko, even ukwenza ama-garden, even umazithenje abantu baseZimbabwe baningi abomama bayenza ama-garden, bayalima, bayathengisa, bakhona ukuthi baphile baphilise nemindeni, even babhadele irendi koze kamo ze-South Africa. So angeke ngibone even uma bangabagijimisa bangakhona into efana le. Kuyofana vele ngenxa yokuthi wabona imbuzi ivulelwa isibaya ma inganakudla lapha ivela khona, iyagijimela lapho kuna ukudla, kunengwenya igijimela emfuleni la bazobanjwa. Mara asina into singayisho, mara ithemba lethu sizohlala sithandaza ukuthi uNkulunkulu bona ihlupheko yethu le izokufika nini njengabantu waseZimbabwe. Soloko sihlupheka, soloko sihlupheka njengakulona kwa-Israyeli.
Hayi, kuyezwakala Jonga.
Hayi, but asinzwa shokotarizwa asi Christ. You know what worries many foreigners is the black brush that the South African nationals are using to paint everyone that they are criminals. Professor Mkonza, what can you say about this?
I think that's very unfortunate, and more often you find that this is being used to try and kind of justify the failures of the current government, where you know there's a shortage of public service, or where public services are not being provided for adequately. The blame is put on foreigners, where criminality is being committed. You know, it's foreigners, and there's no distinction on which foreigners, and you know, it's really an unfortunate approach by the authorities and all those other groups like Dudula to try and vilify everyone who is in the country. And you find that while people talk about illegal immigrants, you on the ground there is no distinction between legal or illegal immigrants. As long as you are a foreigner, you are painted with the same brush. So it's really a very difficult situation that we are in, and I hope things will settle on, because I mean, if we are to speak honestly, foreigners are making contributions to South Africa, it will be said if South African government cannot appreciate the positives that foreigners are doing in the country. But to go back to your question, it's really unfortunate that approach is being used.
Yes, and also Professor Mkonza, we have noticed that some Zimbabweans are also into committing these heinous crimes. What can you say?
No. I think criminality must be condemned, irrespective of who has committed it. If Zimbabweans are engaging in criminality, I think the law must take its course. What probably I would object to is the use of this approach where the public puts the law into their own hands, because South Africa is observe the rule of law. There are laws that guide that govern the conduct of individuals and institutions, and those laws must be followed. It doesn't matter who has broken the law; it must be allowed to take its course. And people must institutions that are charged by the constitution and the various laws to execute, to ensure that there is law and order, must be allowed to carry out their duties, not the situation that we have seen where you realize there is some kind of vigilantism where people come in groups and begin to want to enforce the law. I think that part is what I object to. But if there are Zimbabweans who are engaging in criminality, I think they must be arrested and they must be put before the courts. The law must take its course.
Oh, thank you so much. We've heard allegations from some people that, some of these jobs that Zimbabweans are doing, like street hawking, vending, and maybe working as waiters and waitresses, are jobs which, even if they were to give them to South Africans, most South Africans don't want to do those kind of jobs. How far true is that?
There is some truth in that. In fact, if you want to realize that that point is quite true, Mr. Gante, you'd find that for those jobs in the first place to land in the hands of Zimbabweans, it actually means that South Africans had rejected them. It actually means that the South Africans did not prefer them. So there is some truth in the fact that some of these menial jobs end up landing in the hands of foreigners because the South African nationals do not prefer them. And one South African colleague of mine was actually saying, some South Africans find it demeaning to work, for example, in the house of a fellow South African as a maid or as a gardener. But for a Zimbabwean, that will not be a problem. So that's why you then find that quite a large percentage of gardeners and maids actually come from Zimbabweans. It's not for any other reason, but it's because South Africans do not prefer those jobs.
Ndimbokanda mvudzo kuna mfundisi Moyo. Ndozodzoka zvakare nemvudzo umwe chete weyo kwamuri Professor Mkonde. Kune vanga vada kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuramba zvichishungurudzwa muSouth Africa, nekuti mabasa zviri kuita muSouth Africa mabasa azvinokutoia. Munoti
nhau iyoyo hatingati inhau yechokwadi, asingoti vanhu pangori nezere kwazere kuvengana nokuvengwa kuvana veZimbabwe. Hatingati vanhu veZimbabwe vadzoke kumusha, kumuta hongu. Vanhu veZimbabwe 100% vanodzoka kumusha each and every day, vachienda vachidzoka kumusha kwavo. Ndo number one yemaforeina muworld anotitavhena kuuya kuno nokudzoka. Asi nenhaya yekuti chimiro chekumusha uye futi tikaripa nhaya yemabasa, hatingati vana veZimbabwe kuti mabasa akawanda muSouth Africa. Vanhu vekuZimbabwe vakawanda vanozvishandira vazhinji kuveza, kuita zvakasiyana siyana zvisingagoneki mukati menyika ino. Inoenda kuti muvi muyakura
mabasa iwayo. Mufundisi Moyo, ndiwo ari kuti panzvimbo yekuti murambe muchishungurudzwa, dzokai mungoveza, muchitengesa zvinhu zvenyu muri kumba. Dai munge muchitengesa mavhegetable yenyu muri kumba, dai muite zvese zvemaoko zvemungoita muri kumba. Vamwe vari kudaro ivavo, tienderai mberi.
Zvakanaka, vari kuita zvavakuita zvakanaka. Semunhu waMwari, sekunzwisa shoko raJehovha Mwari, ndinoziva kuti kana munyika vanhu vakatambudzwa kwava nenhamo, saJakobho iye nevana vake panguva yagara kuKenani kwakava nenhamo. kukanzi kutijipiti kwa ita magutwa asa waka enda uko kukutuwa za mungu zirara misi nguva isa kwane mtu wanazo wabu wazoki tika teresa mwenyika macho manu anotenge sa waka wandisa nika kuuza yekuti kune wakazi ya maticha matino zima wakutenge sa South Africa kune wakazi ya mapulisa ne masoja wakutenge sa mungu South Africa wa shenda everyday wakisapota warumi wakama basa wa masoja wawo saka ICOP ino yekutu wanawe Zimbabwe dai wakazoa amuna mali mkatibi nike Zimbabwe wanawe Zimbabwe wakutambu zika wanawe Zimbabwe wakutambu za iti everyday uye futu wanawe Zimbabwe wakumnete atinga tinga wazoke kuzimba uboska atika zoka tose ma a macho ndio ante wewe mari yetu tutenga ndio mari tunyana ndugu zibabu ndio kumosha
ndoenda kunemi professor Mkonza mbonzo mwe chete kune vamwe vari kuti vanowe Zimbabwe panzi yekuti murambe muchishunguruzwa South Africa vazhinji vanenge vachita mabasa emaoko godzoka emuzvitire mabasa ayo ekumusha munoti
kungotaura hawo kwavo asi zviri kuzikanwa kuti kumusha zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya dzezvopfumi kunyange uchishanda mabasa chaiwo ekubayirwa chitupa akaita sekuva mapurisa ndoda kutenderana namufundisi moyo kuti vari kutoshanda chaiwo chaiwo vamwe vacho tiri kutovabatsira nemari kubva kuno kunze kwatiri saka imbondodza yavo kuti ndiani angade kudzokera kunyika yakadaro yekuti mune zveupfumi hapana chiri kufamba hatiri kutaura nyaya iyo nyaya inotaurwa yeus dollar nebond yekuti unotengesa zvinhu zvako nebond kana uda kuchichinja hapana mari yaunowana saka vanhu vanotarisa zvinhu izvozvo voti kusiri kufande kupi regai hedu tigare tiri kusouth africa kwatinoti tikaita mabasa edu emaoko totengesa towana mari inobatika inoita kuti tive nepundutso muupenyu
mufundisi moyo ndinokuda kuti mukurume nendevele musitana kukabisemu pamubvunzo iyoyo yekuti kune vamwe vari kuti dzokai kumusha muite mabasa iwayo emaoko muri kumusha isi ndevele
ok ndiyatokoza kuru kwamambalanza sa nekuti avanhu lavo vanokunuma nje ezimbabwe avanhu vayahlupeka masabwera songi lapa ekaya kuyotengisa aviyo kuve munandi ngenyaya yekuti kuhlupeka kwavanhu kwatoma ivi nemandoro ivi nojakobho naye asuka lapa ekenani aegypt uvaazwire kuti egypt kuno kudla avanhu vakungana kudla so avanhu vasezimbabwe vayabalekera indlala even mangikhuluma nje njengomfundisi ndiyabona ndeziningi avafazi vamapoisa valana esouth africa vayathengisa avafazi vamasoja avafazi lava vasebenzisa government abaningi babo bayathengisa endleleni so angeke sithi abantu basezimbabwe babuye ekhaya bathengisa even ma bangaya bayenza ngenye ukuthi imali leyo siyithumile ekhaya yiyo imali yenza ukuthi abantu bathenge even ma sikhuluma nje abantu baningi ekhaya even ukuthenga ishukela ukuphuza itiye ukuthenga even inyama angeke basakhona even ukuthenga even amatemba angeke basakhona bayaphila ngokuthenga amaveji elizwe lethu asivumeni madoda kuthi akukabi right vele abantu basezimbabwe bazogijimiswa njalo njalo mara the way mina ngibona ngakhona angeke sithi asibuyeni asiye ekhaya siyothengisa even masibona abantu bangakho ezimbabwe bafela emamayinini abantu basezimbabwe abantu wanangana wacida esikolo bafela emamayinini abantu abatsha uyowabona basemabhara abanye abantu amatukuzana bayafika lapha eborder bazama kuthengisa even wafika lapha eborder gate linkhona last month mangiyekhaya so abantu wana bancane ancofies bayathengisa busuku bonke kuti bakhona ukuphilisa imindeni omunye ngambuzi basebenzela even nalabo basebenzela umbuso kuti vakhona uziphilisa so angeke sithi abantu basezimbabwe babuyele ekhaya isikhathi sokuthi babuye ekhaya basizokufika ma uzima avumile ngenxa yokuthi inhlupheko le ayizange ithume ngithi abantu basezimbabwe even asebhayibhile ibe yenzeka njalo njalo mara ngiyathemba kuthi unkulunkulu ngelinye lamalanga uzozwa isikhalo sabantu basezimbabwe ma isikhathi sikankulu masifikile awa abantu basezimbabwe bazokubuyela ekhaya even ilizwe south africa ma ringabagijimela njani bona kunamanye amazwe even masikhumbula even alapha eamerica babathi bafuna ukwakha iwar ifika kude khulu mara abantu basemexico bayangena mihla namalanga laphaya so umuntu angekho umkhono kumzimba ngenxa yokuthi umuntu wakazimba
manje nxa sikhangele ukuthi bona labo abafuna abathengisayo ezidaladeni abavela eZimbabwe ngabantu kade bengayenza khona lokho abafuna ukukwenza eSouth Africa. Umehluko kuyini ukuthi ethengisa intamatisi eZimbabwe?
No, imehluko ayikuthi abantu baseZimbabwe abafuna ukuthi bathengise intamatisi. Akusunjalo abaningi babo bafundile, abaningi babo mara ngenxa yokuthi umsebenzi umsebenzi even mayikhona umkholo wakhona ufana nomkholo umthelo wenja uyangizwa wabagande. So abantu ukuthengisa ikungono yokhona bamba kancane nje. Abantu baningi baseZimbabwe bayazama ayikuthi wafuna ukuthi bathengise bonke. Even mangikutshela 3 months ago kuna abantu baningi baseZimbabwe basebenzela ukugubha imigodi le yama-Wi-Fi ku-South Africa yonke. Mara abantu balani angithi bafuna ukugubha ngenxa yokuthi bathi umsebenzi lo uyasinda. Mara wazi ukuthi mawumuntu mawuhlupheka uyayenza uyasebenza imisebenzi yonke. Ayikuthi abantu baseZimbabwe banani bafuna kuyenza ukuthengisa itamati, bafuna ukusebenza imisebenzi endlini, bafuna kuyenza lokhu nalokhu. Mara endaba yehlupheko mawumuntu uhlupheka angeke ukhethe, uyathi konke ezilongo uma ngiphila ngifuna ukuphila just ngifuna ukuphila ngiphilise emndeni wami nje.
Yes, John.
Yes, Chris, I think we are now headed for the last quarter, which is 15 minutes before the show ends. And we still have another issue that involves diasporans, the issue of remittances. Last week we had Foreign Affairs Minister Frederick Shawa praising Zimbabwe's diaspora for propping up the economy. And I think last year in 2021, Zimbabweans in the diaspora sent almost $1.4 billion, which is quite a reasonable amount in terms of the economy and the budget. Professor Mkoza, what can you say about this? Many Zimbabweans in the diaspora, they know that they send money home, prop up the economy and also their families, but in return, they need some recognition. What do you say?
I think this has been going on for some time now. The economy of Zimbabwe, I argue that it has been sustained by people in the diaspora in the major. Because if you look at production in Zimbabwe, nothing much has been done in terms of local production. But remittances from diasporans have been sustaining that economy. And while it's good that government is acknowledging that diasporans are contributing so much to the economy, it remains a mystery why they don't want to give them a voice, why they continue to vilify them as probably people support the opposition. Of course, a majority may be supporting the opposition in their democratic right, but the government seems to be enjoying just praising that money is coming in, but they don't want to reciprocate and even get more goodwill and probably increase the remittances from the diasporans by giving them certain rights and listening to them a bit more so that their voices can be seen to matter in the running of the affairs of the state in Zimbabwe.
Mfundisi Moyo, ndiyo nyaya yekuti Zimbabweans kana kuti zvitaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika gore rapera ra 2021 zvakakwanisa kunge zvichiendesa kumusha mari inosvika $1.4 billion yanga ichipembedzwa negurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shawa takanzwa vachitaura kumusangano wakaitwa wemadiplomats forum kuZimbabwe International Trade Fair svondo rapera. Ndofunga paita dambudziko ndiri kuona kuti mufananidzo wa mufundisi Moyo unenge wabva pachivhitivhiti. Ndofunga dambudziko renetwork. Maybe let me go back to you, Professor Mkonza. We have heard from the government that it is crafting a diaspora policy that will enable all Zimbabweans in the diaspora to participate in the economy, building of the country and everything. But the main issue here is the diaspora. Do you think the diaspora vote will be in that diaspora policy that the government is crafting?
I don't think so, Baba Kandemire. I don't think there's appetite on the side of government to give the diaspora a vote to Zimbabweans who are living in the diaspora. Probably what would be there in the policy, without preempting it, would be more on how government can, you know, regulate, you know, the resources that diasporas are directing towards Zimbabwe. But I, you see, I don't understand why government cannot just deal with diasporans in a manner that people freely, you know, participate, freely, you know, contribute, whether in terms of bringing in resources or any other issues. Because every Zimbabwean who is outside knows that Zimbabwe is their home. So if we are to have a responsible government, I'm sure everyone would want to contribute without any regulation, without any of these, you know, other antics by government. So I think government needs to be advised that what needs to be done is to create an environment where every Zimbabwean feels, you know, proud to be a Zimbabwean, feels attached, feels they would want to support government from their hearts more than bringing in laws and policies.
Okay, before I give Chris the opportunity to throw a question, what I wanted to ask is, or what I wanted to say is, we have seen that many Zimbabweans in the diaspora, they are willing to go back home and participate, but some openly say that the government is politicizing the process. What do you say about that?
Indeed, you see, in Zimbabwe, one of the major challenges, Mr. Kandemir, is that everything ends up turning political. Even simple social processes, even simple economic processes, simple operational processes, they end up being turned political because somebody wants to gain political mileage out of everything. So I think government must simply, in fact, you see, I think the challenge is much more than just government politicizing. I think government must just create a good environment that will allow, you know, everyone to love their country without being forced to do so, without, you know, any attempts to regulate. You see, because for me, that's where the challenge is. Government must, you know, put its house in order and ensure that, you know, all the issues that Zimbabweans, both in Zimbabwe and outside of Zimbabwe, are complaining about are dealt with. And they will see that, you know, all these things that they want to regulate and all these things that they want to put policies on, they will see that it's not necessary to do that.
Thank you so much, Chris.
Yes, but Prof, can't we say that is this issue of the diaspora vote is a matter which the opposition is failing to address? Because remember when the so-called new dispensation came aboard, they said that they were open to the issue. But we have seen that we haven't seen or felt the pressure from the opposition to push for a diaspora vote. We only hear a few charts here and there, but there is no like broad consensus from the entire opposition to come to a conclusion to say this is our position, this is what we want to do in order to include the diaspora vote.
You see, I may agree with you that probably more could be done from the opposition side, but I think my position would be it doesn't, if the government really wants diaspora vote to give those in the diaspora an opportunity to vote, if government wants, it doesn't need the pressure of opposition. They will just put in place the measures and the infrastructure that is required for people to vote from wherever they are. But there is no that appetite. And I suspect that this is because government suspects that most of the people who are outside of the country are people who support opposition. And it's quite unfortunate because it is these very same people that they are now celebrating that they are bringing in money into the country. So on one side, you are treating these people with suspicion. On the other side, you are celebrating that these people are contributing to the economy. And I don't know how government, government needs to think through this particular issue and ensure that, you know, at least they give in the diaspora vote so that people can also bring in more resources to Zimbabwe. And I think in addition to that, the issue of creating a stable environment, I think one of the things that Zimbabwe could be getting more from the diaspora, but people are not, I mean, there is a trust deficit on the government that is currently there in Zimbabwe. And if this government corrects that part, I'm telling you, more will come into the economy from diaspora.
Ndizvozvo, Professor Mukonza, ndofunga makangoti nerurimi rwaamaide kuti inyaya iri kuita kuti vakawanda vange vachingoti pakataurwa nyaya idzodzi dzekutumira mari kumusha kuita mabasa ebudiriro kana kuchakuwa kutanga mabhizimusi kudyara mari kumusha nezvimwe zvakadaro. Vazhinji vanobva vangoti aiwa hatingaite izvozvo tisiri kuwana diaspora vote kana tisiri kukwanisa kuvhota tiri munyika dzatiri. Kana pakauya zvirongwa zvinenge zvichinzi vanhu vapinde vachiita izvozvo hurumende ichitungamira, vamwe vanobva vangozvisa mune zvematongerwo enyika votongoti aiwa zviri kutungamirwa nezanupf kana kuti nebato rakati. Izvi zvamungataurira vana vezimbabwe pane nyaya iyoyi yebudiriro?
Ini ndinoona sekuti hurumende inoda kuti igadzirise zvakawanda zvinoita kuti ivimbwe nevana vezimbabwe kunyanya-nyanya vari kunze. Nekuti chiri kunetsa vakandemiri navagande ndechekuti vana vezimbabwe vari kunze havavimbi kuti hurumende iripo izvozvi ihurumende yekuti munhu akanoisa mari yake kuZimbabwe hapana chinoitika kumari iyoyo, inotoberekanawo sezvainoita kunyika dzavari. Nekuti tinonzwa zvinoitika ikoko kuti chino chachinjwa nhasi mangwana ndechecho. Saka hurumende inoda kuti ipagadzirise ipapo. Hongu vari kupembera kuti kwakapinda mabhiriyoni 1.4 munyika kubva kuzvizvarwa zvezimbabwe zviri kunze, asi hurumende inofanira kuziva kuti yaigona kutowana mari yakadarika iyoyo ikagadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika. Zvinoitawo kuti nyaya dzezveupfumi dzifambe zvakanaka. Saka ndoo pane dambudziko guru ipapo. Handifungi kuti pane mwana weZimbabwe asingadi kutanga chaanotangawo kumusha kwake. Ndoo zvatakasikwa tiri. Ndosaka maiona kuti vana baba vedu aiti achishanda kuHarare aiuya ovaka kumusha, aitumira mari yekurima, aiita zvaanoita kuti kumusha kwake kuvandudzike. Ndo zvakangofananawo nesu tiri kuno kwatiri kunze kwenyika, asi chishuo ndecha kutotuo njinge nditoruo neka padaka industry kama njinge tine chine chunu cha uviri cha dogo na kunge chino kuna unge chitika ku Zimbabwe chino kuna kuzondipa upunduzu asasu kone kuitika kana urumende ilipo ndisika hivi imbe saka inyaya yeku gazilisa zheu matongeru wenyika ninyaya yeku igaza njeupumi kuitra kuti muna achi ndikaisa mari yangu ikoko hapana chino iwana
munoona zvichiitika here zvamuri kutaura izvo kuti zvigadziriswe chivimbo icho chinge chichipinda
munoziva paka uya new dispensation munhu wese akanga apa mukana kuhurumende yavamunangagwa payakapinda kuti aiwa ndofunga vamunangagwa vakaona paikanganisa vamugabe kunyanyanyanya nekuti vakanga vari mudhuze navamugabe saka vanofanira kunge vakaona paikanganisika naizvozvo vanofanira kuchigadzirisa zvakanga zvachikonzera matambudziko munguva yavamugabe asi makore maataona vamunangagwa varipo tiri kutoona sekutoti vari kuratidza kuti havana chavakadzidza vari kungoita izvozvo zvaingokanganiswa navamugabe kana vasiri kutowedzeredza mukukanganisa ikoko saka ndisingade hangu kukurudzira kumukirwa kwehurumende asi ndoda kuti as long as tine hurumende yavamunangagwa iripo andione izvandataura zvichiitika pada vakaita hurumende yomubatanidzwa pamwe pangaitawo pfungwa tsva dzinobva kune vamwe vasiri muhurumende pari zvino vachidziunza muhurumende asi vangori vega vega varume vezanu varatidza kuti aiwa havashanduki
ndijose mubvunzo wataurwa naChris 30 seconds panyaya iyo yamuri kutaura pane iwo hurumende ingazviona here zvamuri kutaura izvozvo pasina aiyasva pasina aitaura kuti itai izvi nokuti tiri kuona sezvataurwa naChris kuti vemapata anopikisa vanenge vasiri kumbonyanyotungamirawo mune zvimwe zvinhu zvinofanira kunge zvichisunda hurumende kuti ichangamuke
inini maonero angu ndekuti hongu vemapato anopikisa vaifanira kuwedzera kutaura pamusoro penyaya iyi nekuti vanhu vazhinji vakabuda kunze vanhu vaivatsigira handizivi hangu kuti zvikonzero zviri kuita kuti vasanyanya kutaura nezvayo ndezvipi asi ndonzwa pano nepapo vanotaura asi vangadai vachiita vachiti wedzerei zvishoma ndofunga kuti chiri kuita kuti vasataure inyaya yekuti vanetawo vari kuona kuti nyange vakataura hapana chiri kuratidza kuti chinochinjika asi inini mafungiro angu ndeyekuti hurumende iri kuona zvakanaka zviri kuitwa nezvizvaro zvezimbabwe zviri kunze nekuunza mari ichipinda muupfumi hwezimbabwe sekutaura kwakaita minista shava naizvozvo dai yanga iyi ichida hurumende iyi yaigona kutongoita kuti vana vezimbabwe vagone kuvhota vari kwavari ikoko kungava nyika dzakasiyana siyana dzavari vaigona kungogadzirisa kuti vanhu vagone kuvhota tinozviona one south africa inozviita dzimwe nyika dzakasiyana siyana dzinotendera zvivaro zvazvo zvisiri munyika kuti zvigone kuvhota zviri kwazvinenge zviri saka hurumende dai yanga ichida yaigona kuzviita asi ndoona ndisekuti hapana chido chekuti zviitike zviri kudaro ndezvekuti ndokunga hurumende inofunga kuti zvizvarwa zvezimbabwe zvakabuda kunze zvizhinji zvacho hazvisi zvizvarwa havasi vanhu vanotsigira hurumende iripo saka nokudaro hapana chido chekuti vavatendere kuvhota ndoona sekuti ndo zviri kuita kuti nyaya iyi isave nekufambira mberi nekuti yakataurwa chaachinguva asi hapana chiri kuitika.
Oh, thank you so much, Prof. We have run out of time. Thank you for joining us.
Thank you. Thank you to your listeners.
Thank you so much.
Tinotenda zvikuru Christine, ndiwe waona kuti extra time haisikita kana kuti injury time.
Yes, Jonga, let's say good night to our listeners and our guests. My name is Chris Gande. Good night until you join. Until we meet again next week, good night.
And this is Jonga Kandemiri, Shitimara Rakanaka Tereri.